Mvura haisi kunaya zvakanaka munzvimbo dzakawanda mudunhu reMashonaland West kunyange zhizha rave pakati. Mune dzimwe nzvimbo dzakaita semhangura nemakonde zvirimwa zvave kutoma nekuda kwekusanaya kwemvura zvakanaka. Vamwe vakanonoka kudyara zvirimwa zvavo zvakatadza kumera nekuda kwekupisa kwezuva kwakanyanya mwedzi wambudzi. Vazhinji vavo vanoti vanga vasati vambonzwa kupisa kwakadai muupenyu hwavo hwese. Mumwe wevanhu ava, Ambuya Sabina Jiri, avanorima kumhangura, vanoti gore rino hakuna maguta nekuti mvura hakuna.
Ndinofungidzira kuti maguta acho akumboita kuti ndachi zvinhu zvacho zvazvadi. Zvanhingirika kujera kwatikeita makore satijeratadi mvura isina yaka tidano chibage chakura. Zvino apa unei vanhu vari kujera vamwe vasati vatombokanda mbeu pasi, mvura hakuna.
Izvi zvinotsigirwa namai Priska Nyandoro avanoti vave kutarisira mvura yekunwa nekukudza miriwo, asi Chibage vanoti hapasisina tarisiro.
Handifunge mwanangu kuti mvura ingana yaingakoya ungozvisa kuna Mwari zvetotinya.
Vazhinji vave kutarisira kuna Mwari kuti vaite minana kuitira kuti vararame. Mumwe vanhu ava ndivaSilimon Banda vekuLions Den avanoti kunaya kwemvura kuda kwaMwari.
Hatiri kuti nemasimba eJehovha mvura inogona kuuya. Inogona kuuya mvura nekuti zvese zviri mumaoko aJehovha. Saka tiri kutarisira kuti pamwe inombodini, inotenderera tenderera, asi pamberi apa inouya.
Asi vamwe vakaita samuzvari Chipo Sabau vanoti kusanaya kwemvura kuri kukonzerwa nekusatevedzera mitemo yechivanhu yenzvimbo dzavanogara.
Zvataita kare nezviri kuitika dzisi zvatiri kuita manje zvose hasirizvo. Vakuru vakare susu vaikoshesa zvakare, voenda makomo achikoshesa zveduwo zvechinyakare. Isusu vananasa hatisi kukoshesa apapa, ngatichigadzisa chinyakare, tauda zvechinyakare. Brainai kunotanzi Mwari Mwari zvetofanira kumukoshesa bari zvechinyakare, ngatichitai zvechinyakare.
Varimi vanoti vanofanirwa kuteerera kuna vana mazvikokota vekurima vanoti varime zvirimwa zvinokura nemvura shoma. Mumwe murimi wekumakonde, amai Edith Zvarehwanani, vanoti varimi vanofanirwa kurima mbeu dzakaita semapfunde nezviyo kuti vapedze nzara.
Pamwe kuchinja kwesizini vamwe chanayawo zvayo mvura nokufamba kwenguva. Plus apa Chibage kujara kwatiri kuita nesizini kuchinja kwaiita kwakudawo mbeu yemwaka mupfupi kana mapfunde tautongojesedzera mapfunde nekuti mapfunde adi mvura yakawanda. Tikatengesa totengesawo.
Vana mazvikokota vekurima vanoti kushanduka kwemamiriro ekunze ndiko kwave kukonzera kuti mwaka ishanduke. Imwe nyanzvi inoongorora zvirimwa nemwaka yezvirimwa, vaKane Manzira, vanoti kusanaya kwemvura pakati pezhizha kunokonzera kusasvika kwezvirimwa, izvo zvinozokonzera nzara munyika. VaManzira vanoti varimi vanofanirwa kuziva mbeu dzekurima zvichienderana nepanenge pave nemwaka wemvura.
Identify at least a crop that sustains the farm, a crop that will ensure that you are able to pay your rent, you are able to pay your workers. So you need to invest in irrigation.
Vanoongorora nezvekurima vanoti nyaya yekushanduka kwekunze haisi kudzokera kumashure, uye chave kudikanwa kurarama mukushanduka ikoko. Vana mazvikokota ava vanoti Zimbabwe inofanirwa kuvandudza nyaya dzekurima kuitira kuti varimi varime nemvura yemadiridziro. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Ata Chigoriwa.